Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, May 28th, 2014. And this is Live Talk. I'm Blessing Zulu.
And I'm Gibbs Dube.
And tonight on Studio 7 Live Talk, we are going to talk about the state of Zimbabwe's prisons.
To join the discussion, phone us directly at this number, 001-202-619-2077. And we'll call you back.
And as usual, Live Talk goes out to Zimbabwe on our 919 medium wave frequency and on the 4930-5940 and 15455 kHz shortwave Monday through Friday at 8:30 p.m.
And on the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com and www.voandebele.com.
National challenge, and as far as I am concerned, it requires a concerted effort to emphasize, in my own view, on rehabilitation and correctional rather than concentrate on the local and key aspects, custodial aspect of it. I think it's very, very important that we do that.
Penny, what you could have a mamma, Nakumira Sakanaka, Abunamabasa, Sakana Pachaka Babasa, one Kwanza Kupara Mosa, Chiru, Niki Akaita Sea. But I was as you take Mapuritari, Giribu Sunga, Matarari, Giribu Tonga.
Once again, thanks for joining us. And tonight on Studio 7 Live Talk, we are going to talk about the state of Zimbabwe's prisons.
Barely 3 months after President Robert Mugabe pardoned more than 2,000 prisoners to decongest the country's jails, prisons are fast filling up. Prisons and Correctional Services Deputy Commissioner General Akre Machingauta told Parliament's Human Rights Committee that the country's prisons are overcrowded.
Machingauta says many who benefited from the presidential are reoffending and being put behind bars. Those freed by Mr. Mugabe include almost all female prisoners, offenders under 18 years, and those aged over 70 and terminally ill. Those who are on death row, Gibbs, were not pardoned. Prisons in the country are failing to adequately cater for inmates' needs in terms of food and uniforms. And Machingauta says there are currently more than 17,318 prisoners in the country, but the prisons have a holding capacity of only 17,000. And of course, what is even more worrying, there are about 29 babies currently incarcerated with their mothers.
What do you think about this issue? If you wish to join the discussion right now, phone us directly at this number, 001-202-619-2077, and we'll call you back. That number again, 001-202-619-2077. You can also send us a message on WhatsApp, and our WhatsApp number is 1-202-465-0318. I'll repeat that number again, Blessing, 1-202-465-0318. Yeah, go jalo foi.
Onguka Gibbs nasi tla kuti tinge tichitarisa nezve mamiriro akaita zvinhu mumajeri. Paita dambudziko zvakare rekuti vamugabe vakamboregerera vamwe kunyanya madzimai ose chero vasina kutongerwa rufu kana kuti vari kupika mutongo wekugara mujeri kweupenyu hwavo hose kana kuti life in prison. Ne vamwewo vakaburisa vanhu zviuru zviviri 2,000 kuti nekuti muwandu wemajeri mukutanga kwegore pavakaita izvi muna kukadzi kana kuti muna February wanga wasvika iwo pa 19,000 saka vakambopangudza vanhu zvishoma kuti vadzikire kuenda pa 17,000 inodiwa kuti vanhu vanga vari mujeri asi zviri kunzi majeri atanga zvakare kuzara. Chiri kunetsa ndechekuti kumajeri kwacho kunenge kusinawo chikafu. Havana hembe dzekupfekawo ivo vasungwa vacho. dzimwe nguwawo vamwe vanopedza nguva yakawanda vasina kuenda kumatare nekuti panomboshayika mafuta ekufambisa dzimotikari kuenda ikoko matare ikoko Gibbs.
Yes, I was to kunangale emajele zvirokandaba eZimbabwe njalo lava blessing. Kwanyanzana vantu avanenge bavesifa kulesikati lapa bavesifa khona. Kodwa ke kwaphuma umlayezelo wakhitshwa nguhulumende kodwa abantu laba akababulawa indlala. Abantu laba babulawa ngokunye. Abazange betsho ukuthi kuyini. So siyakwazi ukuthi sibili kulokudubeka okunye okuphambili kunangale ke emajele. Sikubona njalo ukuthi umnumzana uRobert Mugabe waxolela sibili abantu ukuthi hayi, hambani ngekhaya. Sasibona ukuthi lina amacala enu angananingcono. Njalo liyaziphilisa ongani selihlubukile. Kodwa ke kuthiwa abantu laba sebuyile njalo nje. So sifuna ukudingisisa ukuthi ivele isiqoqela sendaba singaphi. Okwenza ukuthi kuhluphe khona kokuyini. So sifuna ukuzwa ngani izulu kandaba ukuthi kambe lithini ngodaba lolu. Nasi inombolo lifone kanye, salifone khona ngapho. 001-202-619-2077. Ye kuna ngapho kwanda, kumbe ngithi le Mount Darwin, kuna ngapho ke eMtare, siyakwazi ukuthi likhona lusaphephela. Topana ucingo, nasi inombolo, nxa ungela ballpoint, sebenzisa ilahle, ubhale phansi. 001-202-619-2077. Yeah, kuluma lati. Kujalo mfowethu.
And for those of you who are just joining us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about the state of Zimbabwe's prisons. And as you know, the country with the largest population of people in prison is no doubt the United States. 751 out of 100,000 people rather are in prison, and the United States is followed by Russia, which is about 657 per 100,000. Gibbs, and I think we have our guests lined up. First, we have Mr. or Chief Edson Chiwota. Chief Chiwota, good evening. Of course, Mr. Chota's organization deals with the offenders and rehabilitating prisoners. We also have Mr. Clement Moyo, who is a human rights activist at the Mediation Peace Center. Mr. Moyo, good evening.
Good evening, sir.
Thank you so much for joining us. Let's start with you, Mr. Chota. Mr. Chota, we understand President Robert Mugabe pardoned about 2,000 prisoners in February, February 17, to be precise. But we understand some of those people who were pardoned are back in the country's jails, and the jails are now congested again. What is happening?
I think the motive to correct the issue of those pardoned. The prison, the presidential pardon, pardoned 3,400 inmates. Out of those who were pardoned, we actually do not have enough statistics as how many have come back. But there might also be a number that has also come back because of the melting down of the economy. I think everyone else in the country is aware, from the president to some people within the communal or elsewhere, that the country's economy is not stable. And as it is the one which is also very much encouraging people to go to prison. Because when you do not have something to do, the next thing you do is you cheat yourself in terms of how you are going to live. And by that doing, you end up in prison. So this is why our prisons are now that much full. The number was reduced in February to 16,000. And it has gone back again to the number that is not publicized at the moment because of logistical issues. And we understand this is not just because people want to go to prison, but there is lack of employment in the country. And that has resulted in a number of people committing crimes.
Thank you, Chief Chota. Please do stay on the line, Gibbs.
Yeah, now let's go to Mr. Clement Moyo. Are you on the line, sir?
Yes, I am.
Now, apart from the economic problems that are being cited by Chief Chota as a factor, you know, in having these people to commit crimes and then going back to jail, are there any other reasons that we can attribute to, you know, this kind of thing?
I think not a lot of work was done. The prisons are supposed to be correctional.
Mm-hmm.
In other words, they are supposed to employ a lot of social workers to look into the issue of when they release these prisoners, where do they go to at the end of the day?
Mm-hmm.
I stay in almost a peri-urban area.
Mm-hmm.
Soon after the release of the prisoners, there was a lot living in the bush. There was a lot of them living in the bush.
Mm-hmm.
And they were harassing people, beating up people, stepping up people. As I speak now, a relative of my wife is in hospital, having been stepped by some of the released prisoners. I believe they were released from coming.
Mm-hmm.
They are roaming up the bushes and terrorizing the area.
Mm-hmm.
Livestock, they're killing livestock and stuff like that.
Mm-hmm.
I think before prisoners are released, there must be the accuracy of making sure where they go to after their release.
Mm-hmm.
I think a lot of correctional systems are not in place.
Mm-hmm.
And as a result, that's why we have them going back to prison. I think about 62 of them, I read in a paper, had been taken already back to prison.
Mm-hmm.
This is because not a lot of correctional work has been done.
Mm-hmm.
And I agree with the chief. The economy actually plays a lot of a bigger role in this issue.
Mm-hmm. Okay, let's bring back Chief Chota. Now, Chief Chota, did you have the opportunity as an organization to talk to all these prisoners before they were released?
I think this is where one challenge emanates from.
Mm-hmm.
When the prisoners were being on the arraignment of pardoning prisoners was being made.
Uh-huh.
Then the information filtered to organizations that would deal with the issue of cancelling and inducting the inmates as to where they are going. Not only institutions, but also the prison department itself did not do enough in terms of inducting these people as to what they are going to face after a period they have been in jail. Some people have been in jail for more than 5 years or so. And when they went to prison, some of them went when it was a time when the Dublin dollar was in shekel.
Uh-huh.
And when they came back, they found that it was no longer friendly with them when they were starting to use the mount current system that we are.
Uh-huh.
In the process, I think there was a need for induction to those who were going to be released.
Uh-huh.
And the induction process should not be done in a haphazard, but should be given enough time, which is not less than 30 days, in terms of inducting a person enough as to be aware of what the consequences that he is going to face.
Uh-huh.
Or she. And these are some of the things that are currently being looked at for future references as to what exactly should be done. But in that process, I think anyone else, including the department itself, would tell that the only thing that was to be done or what was needed to be done at that particular time was to reduce the population, the prison population.
Thank you, Chief Chota. Please do stay on the line. I think we have a caller on the line. Hello. I didn't quite get the name. Howard.
Hello.
Good evening, Howard. How are you?
Hello.
Yes.
I'm fine. How are you?
I'm fine. What is your take on this issue of the state of the country's prisons?
Yeah, I think the problem here we have is, the meltdown, the economic meltdown.
Mm-hmm.
The country has actually been ruined.
Mm-hmm.
So everybody's walking in the street and there are no jobs.
Mm-hmm.
So it's easier for somebody to commit crimes everywhere they go.
Mm-hmm.
And it's In other words, I must say maybe the prison is a better place for some of these people to stay than in their own homes.
Mm.
At least where they can get something to eat.
Mm-hmm.
They find it much easier than staying in their own homes where there's nothing to eat.
Mm. So you agree with the letter Edson Mudadirwa Robgo, who said in 1979, a prison is a place where big criminals keep smaller ones?
I think so. I mean, look at it. There's virtually nothing out there.
Mm-hmm.
So people prefer to go to the prison where they get something to eat.
Mm-hmm. So is the state...
I think that's all. Mm-hmm. That's my contribution.
No, thank you so much for your contribution, Howard, down the state of the economy may be contributing to this problem. Thank you so much for your time.
Thank you, blessing.
Mm-hmm. Tinava Shongwe, mwemterere wedu makadi.
Tiripo, makadiyo.
Tiripo, murugu wana senya yekuti majeri anenge atanga zvekuzara.
Zvinorwadza nyaya dzemajeri. Dei vayangoburitsa vanhu vese vari mumajeri ava, because vanhu vane mhosva chavo chavo vari kunzoko vari kutenderera zvavo, vachiswera vachimwisa vanhu mvura inenge yagezwa zvitunha, vachipuhwa mari nechaira yekuti vatigezere mvura ivo, havachatigezere mvura, vanorega mvura ichi vachinotipa mvura yekuna mukuvisi inenge yagezwa zvitunha, vachitenderera vachidya havo nyika rutivi, asi vachitora vamwe vanhu vanenge vasina kupara mhosva vachizadzwa mumajeri imomo. Ndofunga vanhu ivavo vanofanira kuregerwa vabude mumajeri imomo, nekuti munyika macho hamuna chekuti unobata. Saka ari kurarama munyika wese ane chaari kuita chinonzi icho chinooneka chaari kuita chinoita kuti asagare mujeri ndiani. Saka ndoona zvakangogodzera kuti vanhu vese nevamwe vacho vari kunzi ngavari kudzorerwa mumajeri rekuti vazodai. Ai, ndofunga ngavaregerwe vabudeni.
Aiwa, tinotenda zvikuru vaShongwe nekupinda.
Vari kunwisa vanhu mvura dzekuna mukuvisi dzakagezwa zvitunha izvo ngavapinde mumajerivo.
Aiwa, tinotenda zvikuru vaShongwe nekupinda muchirongwa chedu.
Tinotenda.
Yeah, bakuloma lapa
vanhu. Shongwe is saying all prison, those in detention must be freed. The real criminals are outside.
Especially those that are cleaning dead bodies and
corpses, yes, and then that water is being
consumed by people.
Yes,
he's got a point there. So, sikes bwekwe baba moyo sibuye njalo nje. Usakhonekwe ngani?
Ngikhona baba.
Yeah, masasikhangela baba moyo ngodaba lolu lokuthi abantu bangakhona ngale entilongweni malanda ukuthi beyigcinwa ukuthi badle baqeduke benze lokhu bagebhe bapike njengoba khona esikwaziyo. Kumbe kumele bekhola ngaluthi balungiswe phela ukuthi uwonile siyakulungisa pho ukulungisa kwangkhona kukho phela moya ubona njani
kumele kube yikho konke kumele kube ukuthi umuntu uyaphikela icala la currency leyo but kube ukuthi kulabanye abasebenza ukuthi anti kulabanye abazakhangela ukuthi kumele basiwe emsebenzini bayiphikela lelo cala kulabanye njalo kumele bakhangela ukuthi kathi umuntu vele wavela ngapi kuyini okwamenza wenza leli cala isizathu sakhe sibisibili nxa ukhangela anti laba abantu bafundisiwe bangama-social workers bale-psychology phakathi kwabo they study the environments babona ukuthi umuntu lo okwamenza wenza leli cala kuyini bese bebona ukuthi uyabiseleka yini emuva nxa ngaye eseqedile ukubika kumbe hhayi lanxa kuyikuthi uyaxolelwa exolelwa nje uya ngaphi ukukhupha ngendlela yokuthi bafuna ukuthi bayenze inano lama-prisoners ibe ngaphansi akumelanga kube yindlela yakho kumele kube yindlela yokuthi sibili icala nxa lenziwe umuntu uyalibhikela nxa ephuma ungubani uya ngaphi in other words kumele babuyele khonale lapho-ke bavela khona bayekhuluma lalabo bantu asuka kibo bezwe ukuthi khona lo muntu uvele ngumuntu onjani uyamukeleka yini emuva kumbe kamukeleki abanye bagcina bengasela ndawo zokuhlala bese mvumelana-ke labakhuluma abadlulileyo ukuthi basebebona ukuthi hhayi ukubuyela ejele kungcono ngoba nizathola isithwala ngoba besebehlala egangeni
kodwa
sukebamba omama bebulala lezimbuzi zabantu lezinkomo zabantu
suke wabona-ke umuntu ophume ejele khona ngale-ke baba moyo ogcine senza into emangalisayo bakhona yini wakwababona
kuvele kuhlezi kukhona njengoba nje ngikhulumile ukuthi ngikhuluma nje kulesinini somkami esagwazwayo anti abantu basuka ngale besiya emadorobheni emsebenzini basuke kusena abanye bangikhona ngoba bangene kuseni ngama 6 laba abantu badlalela egame egangeni likagame khona ngale bakhutshwe emajele sebebamba ke laba abantu bebabagwazi babathathela izinto izinto ezifana lalizo
hayi
kodwa kangaze ngumbone lo mprisi.
Hayi kulungile ke ubambe ungayikhatshana khona bo Nomzana Moyo. So he says most of these guys that were released recently are staying in the bush, most of them, because they don't have anywhere to go, you know, they're stranded.
Rigaiti uye kwamuri Chief Chiwota. Chief Chiwota, ko chii chinozoita kuti vanhu vanenge vaburiswa mujeri vazotadze kunyatso gara upenyu hwakanaka? Idzo hama dzavo nesuwo shamwari dzavo tinonzwisisa here kuti hazvirevi kuti kana munhu aenda kujeri haachaa munhu? Zvinenge zvichifamba sei semaonerenyu?
Pane matambudziko akawanda anosangana nevanhu vanoenda kumajeri. Vazhinji vanoenda kumajeri havataure chokwadi kana kuti vari kumajeri. Mumwe anoenda kujeri ari kugwero asi kumusha kwake kuma kundikwa Mutare. Paanobuda kujeri anenge achitaenda kuedza kuti aone kuti vanhu vari kumusha kwake apa asaziziye kuti iye anga ari kujeri. Vanhu vazhinji havagoni kuti vataure chokwadi chekuti ndange ndakapara mhosva. Ndosaka varamo vacho vachitaura kuti ndange ndakachifedza papurazi kana ndange ndichifedza pakati imba yangu ine ndakawana yapazwa ndikatubirwa zviri zvese. Haachataura kuti aiwa inini ndakange ndiri kujeri panguva yese iyi mwedzi mitanhatu kana makore mairi andange ndange ndisingandione ndange ndiri kujeri. Mhaka dzima dzavanopara dzimwe dzacho vanoparira mukati memusha muhama yeshamwari dzavanogara nadzo. Shamwari dzedzi havachakwanisa kuti vadzokere padziri vanokumbira ruregerero kana kuti vataurirani navo kuti vadzivisise. Zvinove ndo zvinoita kuti varambe vachive vachigengerera kuti vatadze kuenda panzvimbo yavanofanirwa kuenda kana vachinge abuda mujeri. Nekuti kana wabuda mujeri unofanirwa kuenda kune hama yako kana kumusha kuti uoneke kuti ungabatsirike sei kana kuti ungagare sei. Chikonzero nei vemajeri vezpcs vakaemploya masocial workers kuti ave anopota achibatsirana navo nekukurukura navo panguva nenguva, nekuti ezvino izvi mukaenda pajeri rega rega pamunowana pasina masocial worker akawanda munowana paine maviri. Vanhu ivavo vakapisirwa pabasa iri kuti vave vanopota vachikurukura nekuona kuti vabatsirira vangaite vanhu ava ndeapi kuti vave vanoita mukana wekukurukura nehama dzavo, uye vachifanira vakushanirwa nehama dzavo vari kujeri kana kunyorera namatsamba nehama dzavo vari kujeri. Izvozvo zvinoiti zvinoonekwa zvisinganyanyi kuitika nekuda kwekuti vamwe vacho havadi kuti hama dzavo dzizvizivi. Kune vavo vanenge vari vakaparira mhaka hatiti yakabata mwana wahanzvadzi kana mwana wamukoma Chibharo, kudzokera kumusha kwaakunetsa kuti vanonotarisana sei nemukoma kana nemai wemukoma kuti vave vanogadzikana kana nehanzvadzi nedzihama pamwe chete, nekuti vanhu vasingagoni kuenda kuti vanokumbira ruregerero. Asi ndo nzira dzatiri kuti isisi ngatidzishandei tione kuti kana munhu ari muusungwa tamuedza kuti timupe here gadhiridzo yekuti kana aakubva ikoko anokwanisa here kuve anodzokera achinokwanisa kukumbira ruregerero, wekutadza kwaakaita. Nekuti kana usingagone kukumbira kuti ndakatadza, kureva kuti haugone kusangana nevamwe kana kuti nzeve inogara nevamwe pamwe chete. Ndoo matambudziko anosanganikwa nawo nevanhu vanotadza kuti vadzokere kwavanenge vakabva. Vamwe vacho vane dambudziko rekuti havatorina sokuti vanenyatsodzokera, nekuti kubatwa kwavanoitwa nemhosva inzira yekunge asina paanonyanya kuti anodzokera. Vazhinji vanovanavo vanhu ivavo vana vevanhu vaishanda mudzinzvimbo dzavasikakwaniri kudzokera, nekuti kana anga ari papurazi panga pachigara baba vake, baba vakaburiswa basa ipapo hapasina purazi, anodzokera kupi? Asi vanotsvaga kuti ndekupi kwakaenda vabereki ndekupi, saka anotora nguva asati awana.
I want to know. Tinotenda Chief Chiwota is saying, you know, being rehabilitated back into the community can be problematic for ex-prisoners because sometimes you go back, there's nowhere to go back to. You know, the relatives that you left at a certain place would have moved elsewhere, and it would take time for you to locate them. And, you know, there are all these problems. And so sometimes he says, you know, some people are not willing to ask for forgiveness, you know, from their relatives, and others are not willing to even pardon them. So it's a problem.
So they end up committing crimes or staying in the bush, like what Mr. Moy is saying. So that's really tragic.
Tine mwe mtereri Gibbs, tina muzware kana kuti Mike Catherine Magadi. Ndimkoma blessing ndiripo zvangu.
Oh, mkoma blessing makadi.
Aiwa ndiripo zvangu.
Angichira kutaura neni izvi.
Oho,
mbara kuta. Nikiko nekiko kushingira kutopinda pachirongwa, ndinofara hangu nechirongwa chenyu.
Gibbs anga kuti mukulume.
Zvinongoda kunzwisisa kana une hama inenge yapinda mujeri. Kuti painodzoka kumusha. Musaita sekunge pane chimwe chinzvimbo chabva. Hongu jeri inzvimbo yaanga achienda kunopfikira mhosva. Asi kana achikadzoka mumusha, ingomuona semumwe munhu wenyu sekunge akanga akaenda kunoshenya kune rimwe nzvimbo. Nekuti zvinogona kungoitikawo pauri. Saka nzvimbo yejeri haisi nzvimbo yekuti munhu kana akadzoka mukati memusha momubata zvisirizvo, zvinongoita kuti mfungwa make afunge futi kunodzokera kunofunga kunoita mhosva imwe. Zvinoita kuti adzokere ade kuda kudzokera futi kujeri, achiona kunge life yekujeri yakanaka. Indokontribhuta kwandinoita zvangu.
Asi idambudziko ripi kana kuti ringave idambudziko rei ringape kuti vanhu varambe vachidzokera kumajeri semaonerenyu?
Ndichitaura kudai somukomablessing, Zimbabwe yakatofa. Hamuna chirimo. Pandiri papa handisotogara muZimbabwe. Zimbabwe yakatofa, haina kana indastri, haina kana basa rekuti unombotsvaga. Saka handizotiona mukati munhu hatingati munhu endako kunoba, asi dzimwe dzokotopomwa kuti munhu akatenda kunoba ndokuzoti atoraramisa hake mhuri yake, chero hayo iri mhosva. Asi unotoona kuti dzimwe dzenguva kutoba kutori nani, pane kurarisa vana nenzara.
Utamwana
vari kutopachura vari kunze uko vachidya nguva nenguva, asi vachikanganwa kuzoti vamwe vanhu vari kunze uko havasi kudya, vari kurara nenzara.
Aiwa, tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa chedu.
Ndatenda.
Tinotenda. Gibbs.
Ngilo mnumzana ke uRaymond Malinga lapha ecingweni Blessing. Baba Malinga, ungawutshona njani?
Hayi, sinotenda ngatike utshona njani.
Sitone kakhulu. Ungaphi khonapho Baba Malinga?
Inapha egodini eswazi.
Ye, kunjani eswazi khonapho?
Hayi, kuhle kakhulu, sivunile ba.
Ye, unjani lo mama omncane wami una Eliza? Uyamazi anje?
Ubani?
Una Eliza.
Hayi, none nyamazi.
Awuboni ke. Ya, siyakuzwa ke Malinga. Benzama ukutsotsa khonapha. So ke akusithethi ukuthi ngodaba
lolu. Daba lolu nezibosane. Vele duke akulanto engakuhamba lapha ilizwe selisile. Abantu basebenze ngaphi? Amasemu avaliwe sinjenje sihlezi ekhaya sikuthandi. So yikho okwenza abantu bacabanga ukutshontsha-ke funza ukugele ngokuthize ngenxa yokuthi ilizwe alisile akusela misebenzi.
Ye, ubambe khonapho ungayikatshana Baba Malinga, sizathi sithathe ikhefu kancane sibonga ukuthi kamfukamfu sibeze sibuya kuwe khona ngapho ungayikatshana.
And Mr. Moyo and Chief Chiwota, please do stay on the line. We'll just take a very brief break. And for our radio listeners, as you know by now, you can go on your internet and go to www.voazimbabwe.com and press on Live Talk. We are continuing with this discussion and we are streaming live. This is Blessing Zulu.
And go to www.voazimbabwe.com.